Chitsauko 12. Saka hama, ndinokuteterera inetsisi dzamwari kuti mupe miviri yenyu sechibairo chipenyu uye chitsvene chinogamuchirwa namwari, basa dzvene ramunoita muchishandisa pfungwa dzenyu. Uye regai kusiya nyika ino ichikuumbai, asi pfungwa dzenyu ngadzishandurwe kuti muve vatsva muzive mega kuda kwamwari kwakanaka kwaanogamuchira uye kwakakwana. Nekuti nekungonzwirwawo nyasha kwandakaitwa, ndinoudza munhu wese ari pakati penyu kuti arege kufunga nezvake kupfuura zvaanofanira kufunga, asi kuti afunge zvinoratidza kuti ane pfungwa dzakanaka, mumwe nemumwe sekupiwa kwaakaitwa chiyero chekutenda naMwari. Nekuti sezvo tine nhengo zhinji pamuviri mumwe chete, asi nhengo dzacho dzisingaiti mabasa akafanana, isu, kunyange zvazvo takawanda, tiri muviri mumwe chete uri pamwe naKristu. Asi mumwe nemumwe wedu inhengo yakabatana nedzimwe. Saka sezvo tine zvipo zvakasiyana maererano nenyasha dzatakangoratidzwawo, kana chiri chipo chekuprofita, ngatiprofitei zvinoenderana nekutenda kwedu. Kana uri ushumiri, ngativei paushumiri uhu. Kana kuti uya anodzidzisa, ngaave pakudzidzisa kwake. Kana kuti uya anokurudzira, ngaakurudzire. Uya anopa, ngaazviite akasununguka. Uya anotungamirira, ngaazviite nemoyo wese. Uya anonzwira vamwe tsitsi, ngaazviite achifara. Rudo rwenyu ngarurege kuva neunyengeri. Semai zvakaipa, batisisai zvakanaka. Parudo rwenyu sehama, dananai nemoyo wese. Pakukudzana, mumwe nemumwe wenyu ngaatange iye. Shandai nesimba, musingaiti zveusimbe, pisai nemweya. Shandirai Jehovha sevaranda. Farai patariro, tsungirirai pakutambudzika, rambai muchinyengetera. Ipaiwo vatsvene zvavanenge vachishayiwa. Garai muchigamuchira vaenzi zvakanaka. Rambai muchikomborera vaya vanokutambudzai. Komborerai uye musatuka. Farai nevanofara, chemai nevanochema. Onai vamwe semaonero amunozviita. Musaisa pfungwa dzenyu pazvinhu zvakakwirira, asi tungamirirwai nezvinhu zvakaderera. Musazviona semakachenjera. Musadzorera chakaipa nechakaipa. Fungai zvakanakira vanhu vese. Kana zvichiita, itai zvese zvamunogona kuti muve nerugare nevanhu vese. Musatsiva vadiwa, asi zvisiirei kuna Mwari kuti aratidze hasha. Nekuti zvakanyorwa kuti, kutsiva ndekwangu, ndichatsividza, anodaro Jehovha. Asi kana muvengi wako aine nzara, mupe zvekudya. Kana aine nyota, mupe chekunwa. Nekuti ukadaro unenge watutira mazimbe emoto pamusoro wake. Usazvirega uchikundwa nezvakaipa, asi ramba uchikunda zvakaipa nezvakanaka.